Gakava rekutanga pamakakava maviri evarikukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica kana kuti debate ririkuitwa nemusi wechina svondo rino. Asi mashoko ekutsvaga rutsigiro arikushandiswa nevarikukwikwidzana akanangana nenyaya dzinoda kubatwa zvakanaka dzakadai neyekupinda kwevanhu munyika zvirikunze kwemutemo neyekuwanikwa vaine mhosva kwevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump pamhosva yekubhadhara mumwe mudzimai mari yevharamuromo panyaya dzepabonde dzatove kutsviriridza nechakare. Mutori wenhau weVOA News Veronica Balderas Iglesias anotipa nyaya iyi zvizere yamunoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. America ichamirira kusvika nemusi wechina kuti izive kana kuwanikwa vaine mhosva kwavaDonald Trump kuchashandiswa senzira yekuvarwisa nayo pagakava iri nevavari kukwikwidzana navo vachimirira bato remadhemokrats vari mutungamiri wenyika ari kutsvaga kusarudzwa zvakare vaJoe Biden. VaMitch Landrieu, mumwe wemasachigaro echikwata chiri kutsvagira vaBiden rutsigiro nyika yose, vakatotaura pamusoro penyaya iyi apo vakabuda paterevhizheni yeNBC nesvondo muchirongwa sanganai nevatori venhau. Valandriu vakati,
but it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior and it goes to his character. Remember, he's actually filed bankruptcy 6 times.
Izvi hazvisi zvekungodaidza Donald Trump kuti musungwa. Zvinoenda kumaitiro ake uye zvinoenda kuunhu hwake. Rangarirai akanyoresa kuti abhuroka kanosvika katanhatu. Zvinoreva kuti haasingori chete muzvinabhizimusi akashata. Zvinoreva kuti akatokanganisira vanhu vadiki vose vaivimba naye kuti vararame.
VaTrump vanoramba zvipomerwa izvi uye vakavimbisa kupikisa kuwanikwa kwavo vaine mhosva nematare. Apo vaBiden vanga vachigadzirira gakava revari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika riri kuuya iri vachiita vari seri kwavasiri kuonekwa, vaTrump vakasarudza kupinda mundima vachitsvaga rutsigiro mukupera kwesvondo. VaTrump vakaonekwa muWashington nePhiladelphia. Havana kumboviga chidokwa-dokwa chavo chekuda kupinda mugakava iri. Nedzimwe nguva vachibvunza vatsigiri vavo kuti ozvibata sei kana vave kusangana navaBiden. VaTrump vakati,
should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or should I be nice and calm and let him speak?
Ndoma musoro nekuchena maere, ndichingoti ndiwe mutungamiri akaipisisa munhoroondo kana kuti ndive munhu akanaka ndodzikama ndichirega achitaura. Toendera zvakaenzana. Ndoma musoro.
Vangangomirira bato reRepublican musarudzo yemutungamiri wenyika ava vakashandisawo musangano wemugovera kuyeuchidza vavhoti nepavamire panyaya yevauyi vasina magwaro ekuve munyika yeAmerica. VaTrump vakati,
and on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Saka kubva zuva rekutanga tichatanga chirongwa chekubuditsa vanhu chikuru kudarika zvose munhoroondo yeAmerica. Hatina imwe nzira.
VaBiden vakaparura chirongwa chinoomesera vanotsvaga upoteri kuchamhembe kwemuganhu wenyika. Asi vakafukunurawo svondo rapera danho rinopa nzira kune vasina magwaro asi vakaroora kana kuroorwa nezvizvarwa zveAmerica. Pavakabuda panhepfenyuro yeNBC, mumwe wemasachigaro ekomiti iri kutungamira kutsvagira vaBiden rutsigiro akapomera mhosva yemamiriro akaita zvinhu pari zvino munyika kuna vaTrump nebato reRepublican. VaMitch Landrieu vakati,
the border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden on day one sent a comprehensive immigration reform proposal to Congress.
Muganhu wenyika uri mudambudziko uye zvanga zvakadaro munyika muno kwemakore makumi maviri kana makumi matatu adarika. VaJoe Biden pazuva rekutanga vakatumira hurongwa hwakadzama huri pamusoro pevabva kure kudare reCongress. Havana chavakaita nezvazvo.
Kunze kwenyaya yekupinda kwevanhu munyika, zvinotarisirwa kuti vaBiden navaTrump vachabvunzwa mibvunzo iri pamusoro pedzimwe nyaya dzakawanda dzinonetsa pagakava rekutanga richaitwa nenhepfenyuro yeCNN musi wa27 Chikumi. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA News Veronica Balderas Iglesias yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7.